Mangwana nakana kwa vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, uri musi wechipiri, ndira 23, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ntiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari pamwe chete neparafini.
Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Munongotiudza kuti moda kuuya tongoita zvirono normal security moya kuchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndo muroi. Iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa navamunangagwa. Inoudza transparency.
European Union inoti ichatanga kudyidzana neZimbabwe kana yaita sarudzo dzakachena uye ichitiwo inogona kutumira vaongorori vesarudzo gore rino.
Totari tiradara uyawo much earlier kuitira kuti vaone zvipanotanga kuita manomination court nekampeni kwete kungomira kuzongoona musi weelection day because kazhinji samusi weelection day zvakangofanana nezvaro muchato zvinenge zvese zvagadziriswa asi magadziriro acho anenge achiitwa zvinenge zvakanaka kuti dai vasvikawo nguva iripo.
Vesangano rinongorora sarudzo rakazvimirira reZESIN vanoti zvakanaka kuti vaongorori vesarudzo vekunze vakurumidze kupinda munyika nechimbi chimbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vazivisa kuti mutero wepeturu, diziri uye parafini wadzikira. Peturu yadzikiswa kubva pamasenzi makumi mana nemashanu kusvika pamakumi matatu nemashanu. Diziri radzikiswawo nemasendi manomwe parita kusvika pamasendi makumi matatu nematatu. Parafini yaderedzwawo mutero unobhadharwa kuhurumende uyu kubva pamasendi makumi mana kusvika pamasendi makumi matatu nematatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zvichabatsira zvikuru vemabhizimisi avo vange vave kudhurisa zvinhu vachitiwo mitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari yakanyanya kukwira. Sangano rembatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union iro rakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango nenyaya yavaivapomera yekutyora kodzero dzevanhu rinoti richatanga kudyidzana neZimbabwe zvakasimba kana yaita sarudzo dzakachena uye ichiremekedzawo kodzero dzevanhu. EU yati inotambira mashoko ari kubva kuvatungamiri venyika ekuti munyika muchaitwa sarudzo dzakachena. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vaongorori vesarudzo veEU avo vange vave nemakore vachirambidzwa kupinda munyika nehurumende vakasununguka kuuya kuZimbabwe goro rino kuzoongorora sarudzo. Asi EU inotiwo ichatumira vaongorori kana zvimwe zviga zvairi kuda kuti zvinge zvagadziriswa zvatambirwa nehurumende. Sangano iri rinotiwo rakagadzirira kuvandudza mashandiro aro neZimbabwe ndokunge munyika mavandudzwawo zvinhu. Asi sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti zvaitwa neEU hazvina chazvinobatsira nyika yeZimbabwe pari zvino.
Mashoko iyo anakosha. Mashoko akakosha mashoko akataurwa navamunangagwa kuti hatina chokuvanza pasarudzo dzedu. Hapana chokuvanza, hapana chatinonyara nacho kana kuti chatinotya. Vanoda kuuya vachiona huyai muone. Munongotiudza kuti moda kuuya tongoita zvirono normal security moya kuchiona. Nokuti hapana chakavanda nokuti mudzimu unopirwa usiku ndo muroi. Iyoyo ndo gesture iri important yakaitwa navamunangagwa. Inoudza transparency asi ichakuvadzisa opposition nemhaka yekuti opposition vanga vajaira kuti kana varudza vanoti zvitabirirwa kwaita nikufu kwaita zvakati. Kana vanhu vese vakauya vakubvira kuUnited Nations, EU, hopefully Commonwealth navamwe vese namaBritish vakauya vakatarisa sarudzo vakaita zvakaitika kuKenya zviya zviya zvokuti vatarisa sarudzo makanzwa vaKeli vachitivo sarudzo yaitika zvakanaka tikazoona vaRaila Odinga voti sarudzo haina kuitika zvakanaka vanhu pasi rese rikabva ravaiginowa rikati ndezvako zvisina maturo izvo. Don't stress it out Zimbabwe is no kutikana. Sarudze ikaitika kuine ava varikuonawo pachekerere nyangwe vanenge varikuzva vakazotanga kuti hazvina kufamba zvakanaka kana pasi rose rati zvafamba zvakanaka ndokupera kwacho vanenge vachizi zvaramba maruza maruza
tiri kunzwawo vachitivo vakagadzirira kuti vange vachidyidzana nezimbabwe ndokunge munyika maitwa sarudzo dzakachena muchiremekedzwawo nyaya dzekodzero dzevanhu pane zvachinja here pane zvavaimbotaura karapa
hapana chachinja hapana chinyowani ndochokwadi chaicho hapana chicha iko zvino zvangovapo ndezvokuti havachanzi uyaiudzai vanhu vashanu vanozoona maelections zvavaimboita iko zvino kwakuakiriti vanhu vakawanda vanokwanisa kukavhera the whole country hopefully asi other than that hapana chachino chambochinja nokuti musakanganwa kuti nyaya yekodzero dzavanhu ndo nyaya vari kunetsana nebrexit is one of the issues yakaita kuti kuve nebrexit ka yehuman rights act saka iyoyoyo yangogara iri nyaya ichangonera asi tikazive kuti mabenchmark ari nechapapi zvinozonzi kana makohwesa makohwesa manenge maitei chatinongoda ndechokuti tikatanga pasarudzo iyoyi yokuti zvido zvavana vezimbabwe zvabudiswa nesarudzo sarudzo yavo chai chai iri pachena tikapedza ipapo zvimwe zvese hedu tinoti tinongotaurisana nokuti nyika padzenge dzakagara dzidyidzana panenge pachifanira kuramba pachitaurirana chero paine kutaurirana tenge tiri right pasina kutumirirana makunun'unu nekutukana aiwa zvakanaka
asi imi mungatiwo here pane zviri kuchinja muzimbabwe umu zvekuti zvingaite kuti vekunze ava vabvise zvirango zvacho
zviri kuchinja muzimbabwe zvakatonyanyisa kuwanda tinotongotanga nekuti kudhara tatisingakwanisi kuti vanhu vati nyaya dzekukura hundi dzinotaurwa vanhu vanoungana vachitaura kana kuratidzira nyaya dzekukura hundi iye zvino zviri kuitika hoku kune vanonzi vakazobatwa namauto vakarohwa asi makaona nokurumisa hazvina kumbotora nguva vakabva varegedzwa kwakuti maukuiteizvo 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 saka tihatichadeiro kubva kumusoro vabva varegedzwa ndobva vaita zvakadaro iye zvino izvi tinoona kunounganwa pamahotera kunounganwa pachiitwa zvese zvinoitwa vanhu vachitaurirana vanhu vachiratidzira vanhu vachizuwa nyaya dzakasiyana siyana zvanga zvisingaitiki zvinoratidza izvona pachena pese kuti utare hwanga hwakasunga nyika hwati zvati zvidzunukeiwo nokuti vanhu vatisunungukei tinotarirawo futi tiona vamunangagwa vachisaina National Peace and Reconciliation Act ichiva inova inosunungura zvakare kuti vanhu vataure nyaya dzemapast conflicts akaitika munyika nekuti chii chakambonyatsoitika vanoti nehealing yotanga ipapo chichiendera mberi all those are very positive things which has happened within the last almost 7 weeks now vamunangagwa vatora masimba
asi ka vanopikisa vari kuti mitemo yesarudzo haisi kunyatsovandudzwa vachitove zanup f vari kutyidzira vanhu mareserve home vachiti tipei mavota manhamba aya epama slips amunenge manyorisa kuvhota maserial number
pamitemo yesarudzo havasi vani vava havasimbori clear kuti tevari kuda kuti chibviswe chii nokuti mukuziva kwangu kwese ndekwekuti pane inonzi interparty dialogue interparty dialogue is ndopano vanogara vachiungana nguva nenguva svondo nesvondo vavanhu vamapato esaya makuru aya vachitaurirana kuti patodi voungana nezeki vachitaurirana saka reform dzinoitwa through platform iyoyoyo kune reform dzinotaurwa patwitter dzanenge dzichinzi reform dzakati patwitter vari kutaurirana asi navo inotomboreva because sese vanotaurana vanosainirana ndosaka muchiona iko zvino kune draft yecode of conduct
sachigaro wezanup f kubritain vanick mangwana vari parunare kubritain kwakare tichiri panyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesin amai rindai chipfunde vhavha vanoti vanotambira mashoko ekukoka vaongorori vesarudzo vekunze asi vati vaongorori ava vanofanira kukurumidza kupinda munyika
zvakawanda zvoda kuvandudzwa zvimwe zvatatitanga kutara izvozvo zvokuti dai pasaita bongo zvose uyezve pasaita intimidation izvo zvinhu zvinokanganisa election yedu chepiri isisi totarisira zvakare kuti iripo zvimwe mutemo yealignment zvakabuda mubumbiro remutemo zvoda kuti da zvangogadziriswa zvaitwa kuti patinoenda vanhu vange vachiziva kuti zviri mubumbiro remutemo ndo zvaakuitwa chetatu kune issue yatinenge takatarisirawo yevote education kuti vanhu dai vangofundiswawo nokuziva kuti kuvhota kwacho kuchafambiswa sei kwozoita zvinhu zvakaita zvemedia access kuti vose mapolitical parties vanenge vachikontesta vange vachibudawo pamatelevhizhini pamaredhiyo vachikwanisa kukambena kwese kwavanenge vachida navanhu vachiendawo vakasununguka kunoterera mapato akasiyana siyana ndizvo zvinhu zvazvedu takatarisira naiwo maobservers atakatarisira atachitaura nezvavo totarisira dai vauyawo much earlier
kutra tivaone zvinopanotanga kuita manomination court necampaign kwete kungomira kuzongoona musi weelection day because kazhinji samusi weelection day zvakangofanana nezvaro muchato zvinenge zvese zvagadziriswa asi magadziriro acho anenge achiitwa zvinenge zvakanaka kuti dai vasvikawo nguva iripo kuti vaone kuti zvinoitwa sei
konyaya sachigaro wezeki
ndiyo nyaya imwe yatakati tarisa kuti dai akurumidza kugadziriswa nonguva ichipo kuitira kuti sachigaro uyo auyawo pane nguva achiona kuti iyo voter registration yatataura iyi inopedziswa zvakanaka sei nokungozivawo mabasa esarudzo sezvamunoziva iprocesi yokuti iri very technical inoda nguva yekuti munhu azive basa racho saka zvava zvakanaka kuti dai sachigaro uyo achiiswa pachinzvimbo ichi nguva iripo kuitira kuti agozvipa nguva yokunyatsogadzirira nokuziva kuti basa racho rinofamba zvakanaka sei saka tokurudzira hurumende kuti dai achipedzisa basa iri nokuisa sachigaro wenguva ichipo asi sachigaro wacho watakatarisira totarisira munhu anenge asiri partisan munhu asina bato raakareregera tichitarisira munhu munhu ari independent ari impartial anokwanisa kuita basa iri asina bato raakareregera
tambonzwawo kuimwe hurukuro yakaitwa navamunangagwa nevefinancial times vanenge vachiti vari kutsvaga mudzimai kuti aite basa iri zvingabatsira here izvi
izvi zvingabatsira chaizvo sezvamunoziva madzimai ndiwo akawanda munyika muno 52% of the population uyezve basa iri rasiyiwa namaherita makarao vanga vari mudzimai saka zvava zvakanakawo kuti dai rangopiwa mudzimai nokuti deputy aripo vamagade futo acting chairperson mazuva ano murume saka zvo zvakangonakawo kuti tikaita chairperson womudzimai toitawo deputy wei wechirume ende zvakanaka tikaisa mudzimai zvobva zvatokurudzirawo kuti chero uko kwatinoenda kumaelection pasarudzo mapresidential candidates mamembers of parliament masenata makansela tione madzimai akawanda because kana tichinzi tiri munew era new dispensation ngaite new era isiri yevarume chete asi tione madzimai achiendawo pazvinzvimbo izvozvo pamusorosoro
mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network amai Ridai Chibvunde Vhavha vari parunare muHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuDavos Switzerland kumusangano wezveupfumi wakakosha zvikuru weWorld Economic Forum vamwe vakuru vakuru vehurumende vari kumusangano uyu vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichange ichishambadza bhuku rekukwezva vemabhizimisi vekunze rinonzi Investment Guidelines and Opportunities in Zimbabwe Handbook. Bhuku iri rinoti vekunze vanenge vachida kuvamba mabhizimisi vanokwanisa kuita izvi zviri nyore muZimbabwe uye pane mitemo inenge ichivachengetedza kuti vasangotorerwe zvinhu zvavo. Vanonziwo vanokwanisa kubuditsa mari dzavo kana vachida. Bhuku iri rinotiwo Zimbabwe icharemekedza zvibvumirano nedzimwe nyika zvinonzi Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements. Nyika dzakawanda kusanganisirawo South Africa, Germany neBritain dzanga dzichinetsana neZimbabwe kubva muna 2000 nenyaya yekutyora zvibvumirano zvakadai pakutora minda. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varivo muzvina bhizimisi muno muAmerica vaPromise Sunday.
Zvekuvhura Zimbabwe kune pasi rose kana kuti opening up the country to outside investors ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga tiri kutarisira kuti zviitike nekuti tinoona kuti pautongi hwava Mugabe nyika yedu yange yava in isolation saka ndoona riri danho rinochingamidzwa zvikuru kwazvo kuti mutungamiri wenyika aende achinotaura kune pasi rose kuti tava nenyika ine maconditions anoita accept outside investment uye zvekuti mainvestments evanhu vava anenge ari protected vakauya kuzoinvesta kuZimbabwe. I think ndo zvinhu zvikuru zvazvichiita kuti foreign direct investment itadze kuuya kuZimbabwe. Saka chandinodira kutaura zvinhu zvakadai pamagungano akaita seiwayo zvinoita kuti munhu pasi rese ripe accountability kune zvaunenge uchitsidzira nokuti kana uchinge wataura mashoko aunenge wataura pagungano rakaita seDavos World Economic Forum zvinhu zvekuti vanhu vakazoona maconditions aunge uchitaura iwe semutungamiri wenyika asiri wari kuteedzerwa zvinokupa pressure kuti uite govern in a certain way. Saka nyangwe zvazvo zvakawanda zvitaurwa navamunangagwa tisati taona kushanda kwazvo asi kubuda panze vachitaura mashoko iwawo zvinhu zvatinokurudzira nekuti munhu unozobatwa nemashoko ako.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vekunze ava vanzwisise kuti vanokwanisa kuendesa mari dzavo kuZimbabwe tichitarisa kuti kunze uko Zimbabwe inenge inobatwa seyakageza negoka munyama?
Zvichiri kutonetsa kuti pasi rigamuchire pamaconditions emuZimbabwe pane zvinhu zvakawanda zvinotasvika nemainvestors. Vasati vaunza mari dzavo munyika vanoda kuti vaone zvinhu zvakawanda zvanga zvichiva zvinhenga mupini panguva yekutonga kwaMugabe kuti zvinhu izvozvo zviri kuratidza here kuti zvechokwadi. Hurumende yavapo yakuzvatirezvezve walking the talk. Saka tinoona kuti zvimwe zvezvinhu zvinotariswa nemainvestors kuda kuona kuti maelections achaitwa here munyika ari free and fair and ari peaceful. Vachada kuona kuti mahuman rights ari kuobservwa here. Vachada kuona kuti because pamahuman rights ipapo pane issue yemaproperty rights nezvinhu zvakawanda wanda. Zvinhu zvakawanda zvinoda kuti mainvestors vatange vaona zvichinatsoitika. Saka I think pakutaura kwose kunoitwa muNangagwa, ndinoona ini mafungiro angu nemaonero angu ndeyekuti mainvestors akawanda vachange vachiteerera asi vachange vachida kuti pave mamilestones akati kuti anofanira kuti aitike kuti vavimbe neutongi hwamunangagwa. Ende chinhu chihombe chakatatswa nepasi rose inyaya yemaelections.
Mubvunzo wekupedzisira vaSunday, tichitarisawo vanhu vaenda navamunangagwa vamwe vari kuchema chema kuti panenge pakawanda varume madzimai mashoma zvikuru, ingava nyaya yekuti ingada kuti izeiwe here chigadziriswa mune ramangwana?
Zvinoda kugadziriswa steric baba, zvinoda kugadziriswa steric. Ndaona inini line up yaenda kuDavos, I think pane madzimai 4 chaiwo pagungano ravanhu 37. Gender balance inodiwa even pamatrips akati wawa. Tinoona kuti kune vakadzi vakawanda steric muZimbabwe, vadzidza vanokwanisa kunge vachimiririrawo panguva dzakaita sedzi. Saka gender balance is always needed. Uyezve gungano ravafamba naro rakakurisa and tine shungu dzekuti pane chose chinenge chichiitwa navamunangagwa dai vakati chose chavanenge vaita chive chinoratidza kakubata homwe. Izvozvo ndozvinhu zvezvinhu zvatinokurudzira zvikuru kwazvo zvataigara tichichema navamugabe. Saka hatizivi kuti vanhu 37 vamwe vanongo chimbonzi ministry of aid hurumende inenge ichikwanisa here kusustaina makosi akadaro, because kuDavos kumablessing kunodhura.
Avo vanga vari vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika varivo muzvinabhizimisi muno muAmerica kuFlorida, vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida kwakare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reCongress remuAmerica ravhota kuti mamwe mapazi ehurumende angavharwa sezvo vanga vasingawirirani panyaya yebudget achivhurwa. bato riri kutonga rema Republicans range riri kunetsana nerinopikisa rema Democrats panyaya yekuti poitwa sei nevamwe vanhu vakauya muAmerica vari vadiki nevabereki vavo vainge vasina magwaro akakwana. MaDemocrats anoti ngavapiwe magwaro ekugara munyika, asi maRepublicans anoti nyaya iyi yanga isingafanire kubatanidzwa nenyaya yebudget yenyika. Asi chibvumirano ichi chinoshanda kwemavhiki matatu kusvika musi wa 8 kukadzi potanga kuzeiwa zvakare nyaya yebudget iyi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu vashanu vakashaya kuchegutu nechirwere chekolera uye muHarare munonzi mave nechirwere chetyphoid. Asi gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti vanhu vashaya muchegutu vana chete, vachiramba kuti pane mumwe mwana ainge ashaya zvakare nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chirwere chekolera ichi. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights riri kurudzirawo makanzuru kuti akoshese kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vasatapurirwe zvirwere izvi. Sangano iri rakuridzirawo hurumende kuti ione kuti makanzuru awanisa vanhu mvura yakachena uye kuunganidza masangano ose anopa rubatsiro kuti aite mushandira pamwe. Muna 2008 Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekolera, vanhu vanosvika zviuru zvina vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Rutendo Bonde.
Inyaya yedu yatinogara tichingotaura tisinganyatsooni kuti nyaya yacho iri kupedzwa sei. Inofanirwa kunge yakaitwa especially kuti during 2008 and 9 4,000 wakafa zvatinoziva zviriwo documented yanga iri crisis yecholera. We still don't have access to water. Mvura haibudi mumatepi. Doesn't matter which city you're in, mvura haibudi mumatepi. Saka one wanted to hygiene say it becomes an impossible thing. And we all know, you know, looking for water is a gender issue because wakadzi ndo vanofara vachizotsvaga kuti vanowana kupi chii, vanowana kupi mvura. So you know this is a multi-sectoral issue which, you know, we need solutions now. We can't be a decade tichingotaura chimwe chimwe chepe ichocho icho, vanhu vachingofa 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 vachingofa. Matoilets, access to sanitation, access to disposal of biological waste, zvinhu zvese zvizvi zvinoda kugadziriswa. It's an emergency. Mukunge emergency yacho inogara ingoriko every year every year every year, tichingoti tine emergency tine emergency. Kana tadhila neepidemic tinoita kunge tinowarayiwa, tinokanganwa. No kanganwa, yet you know that these things are now constitutional rights for the people. You know, the rights to water, safe potable water, you know, those are now rights in the constitution. So atorima violations makuru, and I think the responsible authorities need to cry out so that wanokwanisa kuwana ma partners. You know, although atingararami upenyu hwevapartners senyika, we need to also take responsibility for our issues.
Ko tichitarisa kuti dambudziko ratopo, Dr. Bonde, vanhu vangaite seiwo kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe zvirwere izvi?
Utsanana. Ngatitei utsanana tinokwanisa. I know kuti ministry inogara ichiti kana pasina mvura shandisa madota kuti uite sei ugeze maoko, but ngatitsvageichi every method yatinokwanisa kuti tiite utsanana hwepamusoro. Ngatimirei kumhorosana maoko, ngatimirei kudya chikafu chinenge chakabikwa in public places, ngatimirei kutenga mafruits tisingazokwanisi kumageza immediately tisati tamadya. And the other thing which is also important is ndechekuti mvura yedu kana tiri kuishandisa ngatiipurifye at point of use. Watsvaga mvura yako kwowatsvaga ikokoko, kana usingakwanisi kuifashidza chiisa mishonga yaya inogeza mvura yaya inenge ine chlorine mukati. Hazvisi zvinei kuti uri kupi manje zvizvi, hatingangoti nekuti kuchivhiki kunoku kana kuti kuHarare chete. It's communicable disease. One vari kungofamba vachienda kumabasa akadhawuni vachikwira vachienda everywhere. Saka which means kuti chirwere chinopararira at any moment.
Tiri kuona kuti masimudzanya yemvura mari yacho makanzuro ari kuti hahana inotobva kuReserve Bank, asi Reserve Bank yacho mari yacho inobuda zvishoma. Amuone here kuti panoda kukosheswa nyaya iyi yekuti vanhu vawane mvura yakachena, vanhu vasarambe vachifa?
kuziva kuti pane mitemo inoita kuti local councils waite ratio yekuti mari dziyashoma dzavanokolekta kune one percentage guru ngaiende kuservice delivery. Asi tinoona kuti mumalocal councils edu percentage guru inoenda kumafixed cost avo evashandi nechii daitikaridzesa ipapo handiti tinotakutarisira kuti zvezibhen ichatitengera mushonga nekuti taamunguva yecrisis handiti but mari ichaitanga kukukolekswa kubvira 1980 takaita sei nemari dzidzo dzaikolekswa takashandisa here takakwanisa kuprioritiza tine sustainability plan here yekuti chi as our cities are growing what is the plan also for increased availability of water. What is the plan also yema toilets nechi ndinatotonera ndichiona achibvitibviti apa ndichiona vanhu nguva yekunayaya vachitichi sewage iri kungowerera vana vachitamba muchi sewage yaya it's because chi planning yedu yanga isina kuanticipata chi kuti vanhu vachauya kusima town nekuti kunenge kusina zvimwe zvekuita.
Dr. Rutendo Bonde vanga vari paRunare muHarare. Munhau dzemitambo, murongi wemitambo yetsiva vaClyde Musonda vatorwa resines ravo rekuita basa neveZimbabwe Boxing Control Board vachipomerwa mhosva yekutsvaga mari zvisiri pamutemo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
VaMusonda vakatorerwa resines rekushanda semurongi wemitambo yetsiva vachipomerwa mhosva yekuenda kunotsvaga tsamba yebasa kubva kune gurukota rezvemitambo vaRaymond Kazembe Kazembe uyezve kushandisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kutsvaga mari kumakambani. Tsamba yakanyorerwa vaMusonda musi wa19 ndira nemunyori mukuru weZimbabwe Boxing Control Board Muzvare Patience Masari Rambi inoti vaMusonda havachatenderwi kuve nechekuita nemutambo wetsiva munyika muno vachinzi kana vaida kuita izvi vanokwanisa kuita vasiri muZimbabwe. VaMusonda vanonzi vakasvetuka bhodhi remutambo wetsiva nekuenda zvisiri pamutemo kugurukota rezvemitambo vaKazembe kunokumbira tsamba yekushanda semurongi wemitambo. Tsamba iyo vaifanira kupiwa nebhodhi rinotungamira mutambo uyu. VaMusonda vanonzi zvekare vanga vachishandisa zita remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa kutsvaga mari kumakambani yekushandisa pabasa ravo. VaMusonda avo vaive vashevedzwa nevebhodhi kuti vape divi ravo nezvemhosva dzavaipomerwa idzi havana kuenda kumusangano wacho. Asi VaMusonda vanoti vachapikisa mutongo wavapiwa uyu vachiti vakasarudza kuenda kugurukota rezvemutambo mushure mekunge vaedza nepese pavaigona kuwana tsamba iyi kubva kubhodhi retsiva asi pasina chaibuda. Hapana kudyidzana kwakanaka pakati pavaMusonda nebhodhi riripo iri iro rinotungamirwa navaRichard Hondo iro rakadzikwa nevaimbo vegurukota rezvemitambo vaMakosini Hlongwane. VaMusonda vakamboshevedzera kuti bhodhi iri raive risingakodzere kutungamira tsiva.
Tukanganisirwa nokuti tiri kuita kupiwa munhu kunze chi uyu ngatitungamirira chiboxing pamwe iye anenge asinawo futi chido chacho neboxing.
Aka kave kechitatu VaMusonda vachitorerwa resines ravo nemabhodhi anotungamira tsiva akasiyana-siyana. VaMusonda ndivo vega murongi wemutambo wetsiva akakwanisa kuita mutambo gore rapera apo vakakwanisa kurwisanisa Tinashe Madzivane wemuZimbabwe naRobert Kachidza wekuMalawi. Madzivane uyo akakunda mumutambo uyu akatambidzwa motokari yerudzi rwekombi Hayes pamwe nemari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora asi anoti izvi hazvifaniri kutanga nekugumira paari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inodzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. EU inoti ichadyidzana neZimbabwe ikaita sarudzo dzakachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.